Iye zvinotokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives. Nhasi tiine hurukuro naDr. Samantha Swanda, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGuangzhou kuChina, avari kuita mabasa akawanda ekubatsira veruzhinji kusanganisira kuvaka chikoro kumusha kumbalabala.
Ndinoitwa Dr. Samantha Swanda, ndinobva kuBulawayo but ndichikugara kuChina and I've been here kuChina kwemakore anoita 15 and ndinoshanda pachikoro professionally. I'm a school principal kuZimbabwe. Maybe vanhu vanoziva nekuti headmistress pane international school North Anglia Education, kana kuti vamwe vanoziva seBritish International School. Uyezve ndiri founder weorganization inonzi Appreciate Africa Network, yandakatanga muna 2013 muno muChina, ichiva organization inoita to promote nekuprotect marights emaAfricans muno muChina and mu Asia as a whole. I think maybe makambonzwa zvakawanda stereki nenyaya dzeracism nenyaya dzekutarisirwa pasi kunoitwa vanhu vatema muno muChina kana mabasa and stuff. So ndakatanga organization iyoyo panyaya yekuti ndaida kusimudzira vanhu vatema vari muno muChina, especially maAfricans. And uye ndine an events company zvekare inoita maevents. Ndinoita maevents pagore akati akasiyana-siyana. Mamwe ari maevents maAfricans, mamwe ari maevents emadzimai and stuff. So ndine events company zvekare. So ndozvinhu zvandinoita kuno China.
Tinoona kuti muri munyori wemabhuku zvakare pamusoro pemabasa akawanda amunoita amatsanangura akasiyana-siyana. Mungatsanangura kuti makatanga sei zvekunyora mabhuku?
Kunyora mabhuku chinhu chandakatanga kuno China panguva yeCovid. Sezvo mamuchiziva kuti China takaita nguva yeCovid and takavharirwa kwezvinezviswa 3.5 years. Gore rino ndopavatanga kuzovhura kuti tikwanise kufamba. Saka tandakagara tiri kumba pasina zvatiri kuita and depression and stuff. Saka ndakatanga kufunga ndiri ndega kuti ndingaite sei, ndingashandise nguva yangu zvakaita sei, nokuti tanga tingakwanise kubuda panze. So mabhuku andakanyora basically ndeupenyu hwangu. Mabhuku ekutanga ndakatanga kunyora was a series evana, children's books, angari 10 series based neupenyu hwangu, but ane matopics ekutiwo kubuliwa, bullying in schools and stuff. Saka ndaishandisa mastories angu inini of what I went through. And then rimwe racho futi rekudzi Simply Plus ibhuku randakanyorawo futi maererano neupenyu hwangu kumusha. Vanhu vakaita sei, nenonzi madhafu, tine masters takawandisa kuti takafuta takaita sei. Saka that bhuku rangu Simply Plus, also it was a book based on me as a plus size woman, living as a plus size woman, my opportunities andakaruza nekuti vanhu vaenditi ndakafuta and zvinhu zvakadaro. And then rimwe racho rinonzi Riding Solo ndakarinyora as a guide to my single parents because ini I'm a single mom.
Totarisawo remangwana renyu, munoona rakadii?
Remangwana rangu nderokudzokera kumusha. Kutaura kwatiri kuita ndiri kuvaka chikoro kumba kumbalabala. Chikoro ichi ndechevasikana and kusaidi kwacho ndine college yandiri kuita futi yemaskills yekubitsira mayouth edu kudzidzira entrepreneurship and leadership. So I'm building what is called Discover Africa Leadership Leadership and Entrepreneurship Academy in Mbalavala. Saka kuchikoro, side rechikoro, tirikutangira pa form 3 to 6. So the reason yandoda kutanga chikoro, one is going to be a boarding school, chikoro ichocho. I really need to shape vana, ndovanyaso vapa college counseling, kana vachizoenda ku university kuti zvizvo vanoda kuita, and give them that access, my cultural exchanges. I've been working with international schools, kuti vana vedu vanyaso vhurika pfungwa, vanyaso ona zviri kuitika kunze, and having that international mindedness. Pano kuti vangoramba vachingodzidza zvinhu zvavanozvoti kana vakunze, you know, hazvichashanda zvimwe zvacho.
Mangamaka teerera kuna Dr. Samantha Swanda vari parunare ku Guangzhou ku China ne Studio 7.